This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, chikunguru 24, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Ineni wenyu Blessing Zulu, ndichitiye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nyanzvi
munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe haisi kuita nemwoyo wese mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeupfumi.
Sangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition roronga kuratidzira richiti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF iyo iri kutadza kufambisa upfumi zvakanaka.
Kana ikonomi yava muinformal sector, saka iye munhuwo awanawo 2 cents dzachodzo ngaite yuno zvikadaro manje zvinozoavhoidha chii makosti okurana iyo informal sector pachavo ezvekezvemomendi. They don't have accurate data.
Imwe nhengo yeZANU-PF yekurudzira zviri kuitwa neZimra ichiti wese anowana mari anofanirwawo kubhadhara mutero kuhurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF raburitsa tsamba yarakanyorerwa neZimbabwe yezvido zveZimbabwe kana kuti letter of intent zvekuedza kuzadzikisa chibvumirano chayakaita nebhanga iri Chestaff Monitored Program. Zimbabwe ikazadzisa zviga izvi inogona kutanga kukwereteswa mari neIMF. Chirongwa ichi chakatanga muna zvita wegore rapera. Tsamba iyi yakanyorwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa pamwe nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya. Vaviri ava vari kubvuma kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, asi vane chivimbo chekuti chirongwa chehurumende chekuvandudza upfumi cheZimu Asset chikawana mari inogona kunyuruka kubva mumataka Zimbabwe mairi.
Zimbabwe inoti pazviga izvi yaedza kuzadzikisa nyaya yemari iri kushandiswa nehurumende mune zvimwe zvinhu kubhadhara chikwereti cheIMF pasi peinonzi Poverty Reduction and Growth Trust. Asi Zimbabwe inoti ine zvimwe zvisati zvazadzikiswa zvakaita sekujekesa mafambisirwo emari yemangoda, kuvandudza mitemo yezvezviwanikwa, kuramba ichikwereta mari uye kuramba ichishandisa mari yakawandisa pane iri kupinda muhomwe yehurumende. Vachina Masa navamangudya vanotiwo mutsamba iyi Zimbabwe inoda mari yakawanda yekunze kuitira kuti zvinhu zvitange kuita zviri nani munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwewo maonero avo.
Zvanyorwa izvi zviri kuda kuedza kurerutsa nyaya iyi kuti veIMF vaone sekunge zvingapini zvatasangana nazvo zvigadziriswe. Asi kutaura kautangisa zvinhu zvakawanda zvataurwa izvi, hapana chakanyatsoti mbi chiri kunyatsobata panyaya chaiyo chaiyo yekugadziridza upfumi hwenyika, yekugadziridza mafazi ehurumende mashandiro anoita anonzi kuchirungu mafarafetals, yekugadziridza nyaya yemigwagwa, kugadzirisa mvura kuti vanhu vangu vaine mvura, zvekugadzirisa kuti nyika yedu itange kufamba ichienda mberi. Saka zvinhu zvihombe izvi hazvisi kuitwa. Zviri kutaurwa izvi zvinhu zvisingashanduri mamiriro ezvinhu zvakasimbarara kana kuti zvingabatsire kusimudza nyika kuti iende mberi. Saka zvandiri kuona izvi ndezvekuti tiri kutamba tiri kumucheto, hatisi kupinda mudziwa chaizvo kuti tiende kundobata pane muongo wenyaya yedu. Tiri kungoramba tichingotambira tiri kumahombekombe, asi tichiziva kuti nyaya yedu yakadzika nyaya ino inoda kuti tinyatsobata pamwe panhongonyake nyaya iyi pamusoro wenyaya iyi.
Chii chiri kupa kuti paite kusawirirana kwakadai?
Mukatarisa muenzaniso hurumende yedu munatoona kuti hapana kunyatsowirirana sevanhu vari muhurumende yacho. Kwaane zvinhu zvakangosiyana siyana zvokuti uyu yangu anjake njake uyu ada kutiende uku uyu ada kutiende uku vari kuvanhu vari kungodhonzerana. Zvino kana muri muhurumende muchidhonzerana vanhu vari kunze vanotadza kuziva kuti vanobata papi vanobatsira papi. Nekuti muzimbabwe iko zvino vanhu vanongokubvunza kuti ko uri kufaction ipi iwewe unosapota faction ipi. Zvichireva izvo kuti dambudziko ratave naro rave rokuti huwepo hwedu hauuiti kuti tigone kugadzirisa kana chii zvacho nokuti hapana kuwirirana. Nekuti kana pasina kuwirirana kana pasina kuorera pamwe chete zvoreva kuti tinopedza nguva zhinji tiri kugadzirira zvekurwa tiri kugadzirira zvekuhwandirana tichi kunyatsoita zvinhu zvakajeka zvekuisa zvinhu zvope patafura kuti vanhu vose vaone kuti zvatiri kuita ndeizvi nyika kwatoda kuti iende ndekuku.
Ko Zim Asset ka iri kunzi nehurumende inokwanisa kugadzirisa matambudziko aya Dr. Kanyenzi?
Zim Asset haigona kugadzirisa chinhu iri yoga nokuti Zim Asset inepa haina mari. Iri kungotaura zvairi kuda kuita asi haina mari iri kuda 27 billion. Asi hatina mari iyoyo 27 billion yekuti tiite zvainoda kuita. Inongoongorora inotaura kuti tinoda kuita zvinhu zvakadai tinoda kugadzira kwenyamagesi tinoda kugadzira infrastructure migwagwa tinoda kugadzira zvimwe zvinhu zvinogona kuitika nenguva pfupi pfupi nezvimwe zvinogona kuitika munguva iri pamberi asi hapana cheruviri hapana mari yacho inobatsira kuti Zim Asset iende mberi.
Nyanzvi munyanzvi zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
Sangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kuronga kuratidzira kana kutora mamwe matanho ekunyunyuta nenyaya yekuti hurumende yeZANU-PF yakundikana zvachose kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mwedzi gumi nemiviri yadarika kubva ZANU-PF yagadzwa muhurumende yoga zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Chikunguru gore rapera. Sangano iri rinoti riri kushushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti upfumi huri kuita zviri nani.
Vanhu vakawanda vanonzi vari kurasikirwa nemabasa munyika nekuda kwemakambani akawanda ari kuvhara nekusafamba zvakanaka kweupfumi. Hurumende pachayo iri kutatarika kubhadhara vashandi vayo nepamusana pekushaya mari. Mashoko eCrisis in Zimbabwe Coalition ekuronga kuratidzira anoteverawo mashoko akataurwa nevechidiki veMDCT avo vakati vachaitawo urongwa hwekuratidzira nekuti hurumende yeZANU-PF iri kutadza kuwanira vanhu mabasa sezvayakavimbisa musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge avo vatenda kuti pave kuda kutorwa matanho kuitira kuti hurumende yeZANU-PF itirimuke.
Chekutanga chandingataura ndechekuti hongu sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition sesangano rakazvimirira rega wezvemubatanidzwa wemasangano akawanda chose anoshanda akazvimirira ega mazhinji acho ari anoshanda munhau dzekodzero dzevanhu, hatisi kufara nenhau yekuti zvinhu zviri kumira manyamamire nerongo zvinhu zvaita chamupidigori munyika, asi tinoona vari kutungamira nyika vachitaura kuti zvinhu zvakanaka zvinhu zviri kugadzirisika. Zvino isu sesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition tagara tinozivikanwa nekuti kunze kwekutaura badzi tiri zvakare vanhu vanenge vachikurudzira kuti paitike nhaurirano pakati pehurumende nevamwe vese vangange vachida kunge vachiteerera. Kana pachinge pasiri kuteererwa isusu sevanhu vanenge vachishandawo nevanhu vakati wandei hapana chinozotengike chichitimisa kuti tinge tichiunganidza vanhu tichitaura navo tichikurudzirawo vanhu kuti vange vachiita kuti hurumende iremekedze kodzero dzavo kungava kuburikidza nekuita zvinhu zvakafanana nekuti kana kuti tingange tichienda kana kuti paparamende tichindokumbira kuti tiitirwe zvatinoda nehurumende kana kuita dzimwe nzira dzakasiyana siyana zvinoita kuti titeererwe hapana chinozotimisa kuita izvozvo.
Matotanga here kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya iyi?
Tanga tiri pasi tichiteerera vanhu, tiri kuenderera mberi nekutapa pfungwa dzevanhu tichinzwa kuti vanhu vanofunga kuti gwara ringatorwe nesu Crisis in Zimbabwe Coalition kuitira kuti zvichemo zvevanhu zvinge zvinoteverwa nehurumende zvingange zvichifamba sei. Saka iyoyo inzira iri kutoitika, iroro igwara ratiri kutotora tichinge tingounganidza nekunzwa pfungwa dzevanhu. Zvinenge zvataurwa navanhu kuti dai matibatsira kuti tiite izvi, izvozvo ndo zvatinozoita. Chero zvichinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitika murunyararo, zviri zvinhu zvinenge zvichiitika uyezvo kuti vanhu hurumende inge ichiteerera, zvinhu zvinenge zvichiitikawo kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvinenge zviri nani munyika, tine zvinge zvichingofamba nenzira iyoyo.
Vakafanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Masangano akawanda anonzi haana kuenda kumusangano wechimakumi maviri weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuAustralia nepamusana pekushaya mari. Izvi zviri kuenzaniswa nemakore apfuura apo vanobatsira nemari vanga vachibatsira kuti vakawanda vaende kumusangano uyu. Musangano wakaitwa muWashington DC muna 2012 wakanga uine vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina zvichienzaniswa nezviuru gumi nezviviri gore rino. Mukuru wesangano reWomen in AIDS Support Network muZimbabwe, Amai Mary Sanders, vanoti gore rino masangano akawanda haana kukwanisa kuenda kumusangano uyu sezvo nyika dzaimbopa rubatsiro rwezvirongwa zveHIV AIDS dzisina kukwanisa kuita izvi. Amai Sanders vanoti izvi zvinokwanisa kuzokanganisawo mafambisirwo ezvimwe zvirongwa zvevanorarama neHIV AIDS muZimbabwe nepasi rose. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Zvatingadenzi kuona zvichinyanya kuzeiwa kuconference ikoko ndezvenyaya yekuti kuwaniswe mari inoramba ichitarisana neHIV, nekuti iye zvinezvi vanhu vakuona sekuti HIV neAIDS hazvichapuwe kukosha kwazvainge zvichipiwa kare. Asi tikatarisana kwave nezvimwe zvirwere zvaakuburuka nenyaya yekuti HIV neAIDS iriko, hongu vanhu vari kurapwa vachigona kutevedzera zvinange zvichidiwa, asi pane kwane zvizvimwe zvirwere zvaakuburuka nekuti pane HIV neAIDS kana kuti masoja emuviri akatoneta kare.
Imi sesangano rinoshanda nevamwe vari kurarama neutachiwana weHIV AIDS, ndaapi matambudziko amuri kunyanya kusangana nawo amunotimi dai anga agadziriswa nyanya nehurumende?
Matambudziko atiri kunyanya kuona ndeyekuti pane mutsauko pamari dzinoitwa kuzvirwere, zvinhu zvinotarisana nemadzimai zvakanyanya. Mari inoitwa zvayo asi inenge isina kuwanda kuti igone kudavira kudambudziko rinenge riripo pamadzimai. Tikatarisana nenyaya yekudzivirira nekurapa, munoona kuti hongu mari dzakaiswa asi nanhasi tichiri kushushikana, nekuti pawanikei zvikwanisiro zvekudzivirira madzimai zvavanoshandisa vari ivo vanozvikontrola. Hongu pave nefemale condom pari kutaurwa nezvema microbicides asiri kungoramba achitsvagutuwa tsvagurudzo kuti angashanda sei, asi tave nemakore akutoda kusvika kumakumi matatu tichitaura nyaya dzeii.
Tiri panyaya iyoyi yefemale condom, muri kuona ichitambirwa sei nemadzimai?
Kune madzimai nevasikana vatinodzidzisana navo nenyaya iyi vari kuritandira zvakanyanya, zvekuti dzimwe nguva vanotobata nhare vachifona kuorganization kuti kunoko hatisisina titumirei, tichitobva tatsvagawo makondoma aya akatiwandei toaisa pabhazi voatambira. Saka avari kuashandisa.
Pane zvipingaidzo here zvinosangana nemadzimai mukushandisa mafemale condom aya?
Hongu mazvipingaidzo zvinowanikwa nekuti madzimai vamwe vanenge vasingakwanisi kukurukurirana nevanhu vavanoenda navo pabonde kuti nzira yatoshandisa kudzivirira ndeipi. Saka kana vasingagoni kukurukurirana zvinoti netsei. Saka zvinenge zvichidiwa ndezvekuti vatange vagona kukurukurirana nevanhu vavanoenda navo pabonde, heni vochizoshandisa female condom mbiya kana kuti condom yechidzimai paine kukurukurirana nekudzidzisana.
Vanga vari mukuru wesangano reWomen in AIDS Support Network Amai Mary Sanders vachitaura vari muHarare naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dziri kutsvaga ndege mu Algeria yatsakatika ine vanhu zana negumi nevatanhatu nhasi yakananga kuAlgiers ichibva kuBurkina Faso. Ndege dzekuFrance dzehondo dziri muWest Africa dziri kutungamira mukutsvagwa kwendege iyi. Gurukota razvekunze kweFrance Valorant Fabius vaudza vatori venhau nhasi kuti hapana ane ruzivo kuti ndege iyi iripi uye vanofungidzira kuti inogona kunge yadonha.
Vakuru vakuru vezveutano muGaza vanoti chombo chakandwa neIsrael charova chikoro chiri pasi peUnited Nations kumaodzanyemba kweGaza Strip. Vanhu gumi nevashanu vakafa uye vakawanda vakakuvara.
Mutungamiri wehurumende yemuUkraine vaAseni Yatsenyuk vaburitsa mashoko ekuti vari kusiya basa panguva yomubatanidzwa uri kutonga waparara muparamende. Vayatsenyuk vataura mashoko avo ekusiya basa maava mashoma mapato maviri ari mubatanidzwa wemapato ari kutonga abuda mubatanidzwa uyu.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyadzi zveupfumi munyika kunonzi kwave kutuma bazi remitero reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA kutsvaga mari kubva kumapoka ose anofungidzirwa kuti haasi kubhadhara mitero kuhurumende. Danho iri rinonzi raita kuti bazi rezvemari kuburikidza neZimra rinangane nevanoita zvemaoko kana kutengesa zvinhu munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Kukariba nasi zvinonzi vashandi veZimra vanga vachinetsana zvakanyanya nevanotengesa zvinhu mumigwagwa ava. Izvi zvinonziwo zvaitika muguta reBulawayo uko kunonziwo kwazopedzisira kwaenda mapurisa anodzimura bongozozo rangaramuka. Kunyangwe hazvo hurumende ichitarisirwa kuwana chowiri kubva mukubatira mitero vanotengesa zvinhu ava, vamwe vari kuchema kuti hurumende yanyanya kudzigisa gejo kana yoteverawo naivo vanoita mabasa ekutengesa zvinhu zvavo.
Sangano revanotengesa ava reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association rinoti haripokane zvaro nedanho rekuti nhengo dzaro dzibhadhare mitero. Asi rinoti zvakakosha zvikuru kuti patange pagarwa pasi poonekwa nzira chaidzo dzingashandiswe kuona kuti vanhu vabhadhare mari, kwete kuti vanhu vanongomuka vonzi vabhadhare mitero. Vazhinji vevanoita zvekutengesa ava kana vanoita mabasa emaoko vanogara vachiita wegonzo nachingai nemapurisa, izvo zvinonzi zvinoita kuti vasawana mari yakawanda pakupera kwezuva kubva mukutengesa kwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya pamwe nenhengo yeZANU PF uye vachitsigira kuendeswa kwoupfumi kuvatema vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vamalaya kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Sekutanga kuti vanhu vanoita mabasa emaoko matraders vave vanobvisa mutero mumabhizinesi avo avanoita hachisi chinhu chakashata, asi kuti mauriro auya chirongwa ichi
ndo asina kumira zvakanaka zvachose. Chekutanga nenyika yedu mamiriro ayakaita. Chechipiri nevanhu vacho ivavo vari kunzi vabvise mutero mavendors kana mainformal traders, mashandiro avanoita nemashungurudzirwo avari kuitwa already panguva ino yekuoma kwezvinhu munyika nezvimura yacho nemalocal authorities. Saka unobva watoshaya kuti chirongwa chacho chiri kutaurwa ichi nezvimura vari kuchitaura vakasimbira kubva papi. Saka tikuti isusu kuona kwetu seorganization zvimura yamhanyirira kunoda kudya paisina kurima. Munda unofanira kutanga wagadzirirwa worimwa wobereka zvibereko tozotya.
Vachirumanzu, nyaya iri mudariro iyi.
Nyaya yeinformal sector inyaya yakanaka, vanhu vanoita mabasa, asi dambudziko riripo ndorokuti pana vamwe vari regularized vatinoti formal sector vanoita zvese zvatizi kubhadhara mitero, vanoshanda vachitevedzera mitemo programu yeleba nezvimwe zvakadero. Asi kuzowanikwa kuti kune vamwe avava vatoti mainformal sector vasingakwanisi kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka in terms of looking vana ivava informal sector neformal sector panotori nefavor. Saka hurumende iri kuti iyo nese imini as long muchiita business ngationeranei pamwe chete. Ipo ndezvokuti kana iwewe kuinformal sector kwako uchiwana $10 unongobhadharawo zvinoenderanawo nei ne$10 yako.
Vamalaya,
organization vanhu vedu vanova mamembers vatakauga tinotovadzidzisa zvese zvemitemo nekuti tinenge tichida kuti vatoshandawo zvakasungunuka vachitevedzera mitemo yenyika, tichitovadzidzisawo kukosha kwekubvisa michero munyika. Zvinova zvinoita kuti nyika ibudirire. Mutemo uri munyika yeZimbabwe pari zvino maringe nezvemutero, munhu ari muinformal sector ndiye anotobhadhariswa mutero wakapfuura mitero yese nevari muformal sector kana munhu achiita business. Vanhu ava mashandiro avari kuita vamwe vacho vari kugara vachishungurudzwa nguva nenguva nemakanzuro nemapurisa matengesero avari kuita. Zvimwe zvinhu zvavo zvavanongova hodha kuti vatengese zviri kutorwa. Saka vanhu ivavo ndo vanhu vamwe chete vari kunzi vabhadhare mitero. Saka tiri kuti inini munhu ari kushungurudzwa uyu nyange ukamutaura nyaya yemitero anougamuchira sei iye aritori pakati pekushungurudzwa? Oredi ndanga ndichitaura nehama dzangu dzekubhulawayo kwatiwo nenyaya itoripo kare yekubhulawayo yabva kuitikayo nenyaya yezvimura maringe nenyaya yekuti vanhu vabvise mitero. Saka tiri kuti nyaya iyi yemitero iyi hapana anoifokesa nekuti ndokuti nyika ibudirire, asi panoda kuti vanhu vagare pasi mastakeholders, ministry of finance, zvimura yacho nemaorganization akaita sesu anoshanda nevanhu vemabasa emaoko. Ndo nyaya iripo. Tingashande sei nenzira yakanaka kuti hurumende ione mutero kubva kuvanhu vemabasa emaoko nekuti vanhu ava vakarongeka vazhinji vacho.
Vachirumanzi, tinoonawo kuti kune vamataura vari formally employed kana kuti vari pamabasa pamakambani vayava, pane yavanoti threshold isingabhadhare mutero. Kana usingatambire mari inosvika pakati onzi hautarisirwi kubhadhara mutero. Zvasiyanei kuti venda aitirwo izvozvo tichiona kuti vazhinji vacho havaite mari dzinotarisirwa pamwedzi?
Shoko ramuri kutaura rakanaka, asi statistics dzamunadzo idzodzo handidzo dzechokwadi. Economics dziripo on the ground ndodzokuti Zimbabwe ine high self-employment rate, zvinoreva kuti ikonomi yezvino muZimbabwe yakabatwa ne-the-so-called informal sector. Now kana the-so-called informal sector iriyo yakabata ikonomi, zvinoreva kuti mari yakawanda iri ikoko kuinformal sector. Ndiani munhu anoziva ivangavavo vekuzimura kana vangava vekuministry of finance kuti Chirumanzu nhasi aita mari? Nyaya yematauro yethreshold vajonga inozowanikwa because taakushanda nedata. But asi pari zvino izvi tinongoziva kuti munhu wose muZimbabwe ari papi napapi ari kutsvaga mari, ari kuwana dhora, ari kuwana senti. Asi imimi munozviziva tisingatauri nenyaya pamusoro pethreshold, ukapinda muchitoro ukatenga kana nyama ye$5 panotori nepesendeji yetax pa$5 ipapo. Saka isusu tiri kutiwo namaonero ari kuitwa kuti okay, kana ikonomi yava muinformal sector saka iye munhuwo awanawo 2 cents dzachodzo ngaitevo. You know zvikadaro manje zvinozoavoida chinyi? Makosi okurana iyo informal sector pachavo at the present moment they don't have accurate data.
avanga vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru wesangano revanoita zvekutengesa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbon Malaya. Vaveri ava vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Vateereri musakangana kuti nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Round Table na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko reHIV AIDS.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunotitumira.
Tsamba yekutanga inoti, akomana maswera sei, ini ndinonzi Nyati, ndinotenda nezvirongwa zvenyu, rambai makadaro, ndiri pahwedza, taakutorarama nekukanya zvitina, basa raramba kumuka kunyange mapepa aripo.
Mumwe mutereri wedu anonzi Shadrick Shoko anoti makadii mese team ye Studio 7 munotipasa manyemwe, rambai makadaro, munotiudza nhau dzechokwadi, zvimwe zvamunotiudza kuno hazvitaurwe, ha munotigonera mufunge, say hi to Sandra.
Mumwe anoti makadii vashamarari, ini ndinonzi Jimmy, ndinoti rambai makadaro.
Valeria Nyati anotiwo ari mu South Africa anoti ndinoda kukutendai vashamarari ve Studio 7 nezvirongwa zvamunoti pakurira, ndinoti rambai makadaro, ndatenda hangu.
Mumwe mutereri CJ Chivumba ari ku South Africa anoti ndinofara nebasa ramuri kuita Jonga, asi ndodzoka ndozogumbukazve nekusaverenga tsamba dzangu. Nhasi taverenga tsamba yenyu mukoma CJ Chivumba. Dzimwe nguva hativerengi tsamba dzose dzatinenge tatambira nekuti dzinenge dzakawandisa.
Prince Obina ari kumanika land anotiwo tinoramba tichikukurudzirai nebasa rakanaka ramunoita.
Mumwe mutereri Roni Chimwaza ari kwachikwaka anotiwo makadini zvenyu, munotigonera chose, rambai makadaro, muchimbosvikawo kumamisha, verengai tsamba yangu. Aiwa mukoma Roni, nhasi maita rombo rakanaka, taverenga tsamba yenyu.
Yekupedzisira yabva kuna Whisper Mandiki uyo anoti muverengewo tsamba yangu pamhepo. Maswera sei Jonga, Blessing Chris ntungamiri ndimi yake nevamwe vandisina kudoma nemazita avo. Ndinofara nebasa guru ramunoita rekuti pakurira nhau musina divi ramakarerekera. Kwamuri ndinoti rambai makadaro, ndiyo yatove radio yeZimbabwe yedu. Ndinodawo kukwazisa vateereri venyu vanoti vamandiki baba Tindo Mpeka nemudzimai wangu amai Diana. Ndinoti ko vana vedu vari sei? Ndini muteereri wenyu Whisper Mandiki paPretoria apo. Ndichafara zvikuru mukaverengawo tsamba yangu, ndatenda.
Tinotenda kwamuri mose netsamba dzamanyora, tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha, asi tinodawo kunzwa kwamuri mararamiro amuri kuita zvamuri kusangana nazvo muupenyu kuitira kuti vamwe vateereri vaziwo zviri kuitika munyika.
Tinodawo zvakare kuti mutiudzewo zvirongwa zvamunoda kuti tiite paStudio 7 zvamunofarira imi vateereri. Email yedu studio7@voanews.com. Ma text messages kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri, saka chishandisei nekutitumira maWhatsApp pamwe netsamba mbozha. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chino chekuverenga zvamunenge manyora.
Sezo nguwa idea pera regaiti mbotari samsure na uzwa kare.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe haisi kuita nemwoyo wese mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeupfumi.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition roronga kuratidzira richiti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF iyo iri kutadza kufambisa nyika zvakanaka.
Imwe nhengo yeZANU-PF inokurudzira zviri kuitwa nezimura ichiti wese anowana mari anofanirwa kubhadharawo mutero kuhurumende. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube na Jonga.